manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaGems chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi e2019 Netball World Cup kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubhikita ravharira mutirongo mutewedzeri wasachigaro weMDC uye vari mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScala vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare remagistrate amai mare wanazvo gofa vapa mutongo wekuti vaScala ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongo uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScala vaAlec Mchadahama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare redzimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare redzimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvikana 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchuchisi wenyaya vaelson Chabarika varamba kuti vaScala vabudiswe vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchadahama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naamuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvino izvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu. Asi iko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebhairi kuti vatongo vachibva panze.
Mudare umu vaScala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakumbwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaonekwa vari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchadahama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScala. Vakurudzira dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScala aferefetwe. Mutauriri we MDC vatanyo molokelo au wangevani umwe utungamiri padare apo uo unosanganisira murongi we misangano va Amos Shibaya vati havana kufara ni mtongo kuendeswa mungu wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tunonza kusafara, tunonza kusakutikana, dai zuchivira dai ato kumbira kutaito chi. Chikumbira cha chile chokuti ato budiswa nasi, because the 48 hours zacho zange zakwana. Ninyi yanga komprena na hiyo kuti hana kubatwa mushe. Saka judgment yacho haina kuenda mushe, tunza kusafara, tukuchema na hiyo.
Imenengo ya MDC, valafu moshi nopuza wati, mosha irikupo mira wasikale ndee nando.
Zekutamba, zisi mosha, zino, guna kunzi, zino, tendero, zinga wana, zinga rarama mukoti. Nukuti nyaya mkaitarisa, inyaya ya zunu, 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 taro kwa parali. Uye mkaitarisa kutine maka MDC, chirarama, MDC ino rarama kubisa. Zanu pef kutitunze utongi wejegerere munyika. So kutauru kwa kemasho kwe kuti tunoda uti urumende ilipo ive. Ajisi zunu zuno sungisa. Kutauru kwa kemasho kwe kuti tunoda uti wa mundanga kwa wavi. Asi zunu zuno fana kusungisa. Nekuti wa mundanga kwa waripo pachigaro. Nekuti wa katumbo visa wa mugabe pachigaro. So kubiswa kwa mundanga kwa isi mosha docho kutanga. Kubiswa kwa mundanga kwa shiripa mtemu. Zinu zatiru kuita sewa no MDC. So vasikala wana mosha. Vasikala wanguta wa razati. Tunota wa razati. Tunota isu sewa na isimba.
Urumende inoti, vasikala wakapura mosa ii, musuwe shondo chikunguru 7, 2019 kumanda zaka, apo wakataura pamsangano webato ravo kuti, macha visa urumende iri kutonga, gore 2023, richaitwa sarudosa trasuika. Vasikala wakazipira kumapurisa yepa Harare Central wa musuwe shpiri, ndoku bawa fariru wa mchitoki isi. Wakazuendi swa kupikita nezuro, magweta awa asina kusiviswa. Vasikala awa warikura mba mosa ya warikupomerwa, vava munu wechima kumimavi iri nemungu. Mwechete kusungwa ni mosa ya gadai gorerino. Wakawani kwa wani mosa, wanaguna mtongi rao gara mjeri kwe makoda anosuka makumi maviri. Watigiriwe MDC, vazaza imba yanga ichi nzuganya ya wasikala. Uye pange paine mapulisa akati wandei padari nazi kudarika mango mazuwa. Naka mira Studio 7 Masingo, jini country Maramba.
Vema bizimusi pamwene vema sangana akasiyana siyana anechekuita neguta reBulawayo nasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazee nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuru kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo repiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vanyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana ne city council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovhaivha.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi.
Isisu takenda council ne stance akaitora kuti organize musangano kutaura nema businesses nema mema organizations kanonzi ma stakeholders. Saka vapresenta kwa iri problem iripo problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem kuti infrastructure yekubhuweyo needs attention rehabilitation. Saka they presented the situation yavo iyoyo kuti bari kuita zvese to ensure that my businesses anoendera pamberi chiwana mvura.
Saka imi seve mabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti baitsina kuti bari kuita kuti bati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure inyaya yakagara iripo. Bulawayo yaita makore 125. And actually now you're still dealing with my problems, the infrastructure. You know what? City council, the government, national government, but also, if I could come together, I'm going to go once and for all. because it will affect production of my company, and at the same time, you know, going to chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabusiness enyu?
Magetsi, that's another nyaya inesa zvikuru. And in fact, nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water, you need magetsi. And kana kusina magetsi, that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem, DOA production, again, most of the time, I've magetsi, and therefore production is not together.
Sakawe kanzuru, vati wano tarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo riini zvokuti munga wana mvura?
Parikuti zvirafuri rinouya, parikuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuru yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine gakava nekuti vanhu zvakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance, utungamiriri unenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana. Kuhunhu hwatinahwo, kuchimiro chatinacho nemumono hwatinawo, izvo ndo zvatati tiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemaZimbabweni, kumachechi, madhishe, vechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi vetcu, vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa izvi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavapa toonesana kuti tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi. Ndo mareforms atoda kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena, tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadi. Hazvokumirira 2023 kurengwa kwavakure nekuti ratigadzire nyaya. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvirikuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei, munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira, zvobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo, towirirana kuti kana tichiparana mikana topanana mikana. Kana kuri kuti tombotondosetekedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya, asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu rakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kumhere. Mhere kurakidza kuti kune pwere, pwere kurakidza kuti musha uri kukura. Hauna vatana chete, une madhara, une mabhezera, une mhandara, une majaya, bati une pweroka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoratidza upenyu harisi dongoka here, unongoti vii. Asi takabatana,
ziva tunga miri ziva nenduramu. Vasikala mutunga miri wedu akabatwa ne hurumende iyi yamunangagwa yanga ichimbozviita yakazviita kuna vahwende ikazviita kunana mukingwende ikazviita kunana Joana Mamombe maMP ikazviita kunana vachikwinya ikazviita kunana vachibaya. Torongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopuwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisati vhunduke nazvese, ndo dhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein, avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yavenyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwerekete ndichiti ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaita kuti upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzegwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti aa vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvimwe zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu kana tikada kudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvunhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti haimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaiita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi. Zvino iko zvino patakazoita new dispensation apa tava nevanhu vari kuti izvo aa ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo. Mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga, zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose. Tine vamwe vari kudhonzera mberi, toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira.
Vamudzengi munoti kudii? Manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi kusingasvike zvinhu zvichanaka chete.
Hongu iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka. Tine tarisiro tose yekuti zvichanaka, asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake. Hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo, tichirova nedemo ngoma, tichiti ichanaka ichanaka, hatingarambi tichidaro. Izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu. Asi mamiriro azvakaita izvozvi, tinenge tiri kurova ngoma nedemo. Ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvi, zvakatanga kare. Ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe. Kana tava nehurumende itsva, tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare. Asi kana takazvitarira izvozvi, hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa.
Vachinyoka, hanzi hapana musiyano apa, zvimwe chete.
Zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudzwa kuti mudondo umo mune goritoto, unongoramba uchingofunga kuti ririmo. Pose paunoona zvinai zvirimo, unofunga kuti pamuke goritoto riya ririmo. Asi kana ukanyatsotarisa chaizvo izvo, ukanyatsopindamo uchitarisa, unoona kuti hapana chirimo. Takaita sarudzo gore rapera, yakanaka, yakabuda zvakanaka.
Vamudzengi,
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka. Varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo uyu. Pakabva paitwa kuvurawa kwevanhu, izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho.
Vachinyoka, munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana?
Hai bodo, iyozvo handiiwirirani nazvo, nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa. Hongu, kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvi zvokuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu, ava vanhu vouyu, tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu. Hongu, izvozvo gona kubetsera, nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kuGweru. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare. Vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe netball team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 Netball World Cup mangwana, apo maJames ari kukweshana nechikwata cheSri Lanka. Mike Rukariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka. Vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vafambise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya. Hapana chinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti morari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira, vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda, vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe muzvari Rebecca Mushinje vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafava manjoi pane yese yatinayo, hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi tichitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoints ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe, zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru wenetball mangwana kuLiverpool. Sora nani uyezve muri kupi?
Mukutorana Tariro Mbenda nenduku kuMondorongezi.
KuMondorongezi kwakadiko?
KuMondorongezi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro saka.
Ndanano ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatinongoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani, kuti tinoziva kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizviba, tinongodawo zviri nani. Mari dzausi angangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri?
Munotamba chi? Netball kunoku.
Munotamba netball, mukutamba pa position ipi?
Ndikutamba pa shooter.
Makadiko tese pa Velas.
Aiwa tiri wadi, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutana namufundisi moyo. Ndinoona mangwana chikwata chedu chenetball chinowina. Tinotada kuchikorokotedza nokuenda World Cup kokutanga. Ndikuti takakundikana kuenda World Cup kwekuEngland yecricket. Tikakundikana futi kuAFCON. Saka ndiimba kuti chikwata chenetball kokutanga chinoina. Nokuti seni zvangu ndiri munhu akakurachi farira netball panguva inoti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga vaifamba, ndaifamba navo panguva yachafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Hello mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo. Tiri kunzwa kuti imi maita netball. Chimboti taurai kuti zvii zvamungataurira vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya. Kunyangwe Sri Lanka yakasimba kutsvaka asi ngavabvise kutya nokuti mukatanga matcha musati mapinda mugemu munonga matozviwa kudhara saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo then ivonyatsosimbisa mawing defender nemadefenders acho then mashooter ayo ari prepared.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatitsanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Musakanganwa kuti tiri kutarisa nezvechikwata chemaGems. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.